isusu tinoti masanctions anofana kubviswa totally, completely. Hapana munhu anofana kusara mumasanctions yayo, nekuti masanctions are illegal in the first place. Masanctions anofana kunge achiimpozwa kuno vana veZimbabwe. Nyika yakaona kusitonga kuzere, nyika iri kuita mapolicies anoadvanza mawelfare evana veZimbabwe. Saka isiri kuti in the first place masanctions ya aisatombofana kunge aripo. Kana vari kuvabvisa, ngavasabvisa vachinhasita bvisa vangani, mangwana tozobvisa zvakati. Kwete, hatizvi accepte izvozvo. Tiri kuti vakatokanganisa kuva import in the first place. And to make matters worse, ndiva nasi panouya nhasi wachitiudza kuti tichadzosera masanctions kukatadza kuita A, B, C and D. Tiri nyika yakaona kusitonga kuzere, tiri nyika iri independent, hatidi kuzoudzwa nani nani zvake, especially vari kunze kwemaborders edu kuti torana to say. Takaona kusitonga kuzere, ngavasiyane nesu. Hatinyambogoswera tichitora nguva isu tichiti kuSydney vari kuitei, kuAustralia vari kuitei, tinozvionera zvedu muno. Iyo chii chavanotinangananga nesu? Kubvisa kwavari kuita masanctions iwoyo itori realization, kuona kwavo kuti aiwa vakakanganisa makore apera.
Asi iro bato renyure ZANU PF rakazvipirawo here kunge richigarawo pasi richidyidzana nenyika dzakaitawo sana Australia, tichiona kuti vese vari kuti vari kubvisa zvirango vari kungokomekedza kuti ZANU PF inge ichiita zviri nani.
Isusu hativengane nevanhu, vanhu ndivo vanoti vengane, vanenge vaine mamwe mainterest avanenge vainawo. President Mugabe akaadvanza agenda inobenefita vana veZimbabwe, agenda yeland reform iri kubenefita iko zvino. Land reform yaa small scale farmers handiteta akabvisa vachena kuti vange vachibva. President akaadvanza mapolicies yayo awaafariri dzoko, wakaadvanza policy indigenization awazvifariri. Asi tiri kuti aiwaka, isusu tinotonga nyika matongero etinonona kuti anobhenefita vana veZimbabwe. Hatina munhu wetakatsamudzana naye, hatina nyika yetinotuka isu. Ivo ndo vanototangana nesu nekuti vanenge vaine zvimwe zvavanenge vachida munyika muno. Saka isu kuti no, we are prepared any day, any time kushamwaridzana nevanhu, asi hatishamwaridzani nevanhu vane zvinhu zvavakahwandira.